Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakaregedzwa mushure mokubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka pajekerere kuti vagone kudzokera kumusha, asi vazhinji vavo vanoti havaoni zvichibudirira sezvo vasiri kuona mafambiro anonzi ari kuita nyaya dzesarudzo munyika. Mumwe ataura nestudio 7 ndimuzvare Lynette Govere vanogara kunyika yeTurkey kuEurope. Ngati nzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
So far zvino tiri kungoonawo zviri kupostwa pasocial media. Handiti ndosaka iripo social media. Saka tichingoonawo zviri kuitika izvi. Already these elections are not free and fair.
Chikonzero ndechei chamungape kuti sei muchidaro imi?
Kuchingonzi zvadai takunorongedza mabhegi kudzokera kumusha, but nezvazvatova izvozvi hapana hapana. Yatova safa continue because take for myself inini ndiri kumusha, I'm a civil servant from home where I used to work 8 hours per day, 8 good hours with my time at tea, with my time at lunch, and it with my 2 days off per week. But kuna, we are working my 14 hours, 16 hours per day. Can you do day or put it tomorrow? Saka zvakatino oma, saka ndokandiri kupa example kuti inini I'm in Turkey, and it is. Ndiri muTurkey, this same ma elections akaitwa ndiri muno. I followed these elections nekuda kwekutoziva kuti kwangu kumusha kuchaitwa ma elections.
Ndingabvunze kuti zvamakaona mukadzidza musarudzo dzekuTurkey ikoko muchitarisa nedzekumusha idzo ndechipi?
Turkey has got a population of 100 million times 5 population yekumusha kwedu, and it is. But vanhu vanovota same day, vanoverenga vagoanaunza maresults same day, munorava makutoziva kuti chichaitika. But kwedu isusu chionai nezuro zvakava zvimwe maballot papers ashayikwa nguva dzekuvhota zvazodai vanhu vavhota kumaam already there panenge patova something fishy, handiti. So zvinhu zvakatongooma zvakaoma zvakadaro, and now vanoti maresults we expect to hear them musi wa28. For the why? 5 days for what?
Hakusi kuti vanodawo nguva yakati oo here kuti vaverenge vachibatanidza.
5 days for what? In a population of less than 20 million, vanhu vakatoregistra vachokuvhota, they just less than 7 million. 5 days? Pane zvinenge zvichitodzimikirwa pakati papapa. And izvozvi pane chimwe chiarticle chandatoona zvangu tichitoseka kuti kwawedzererwa 1 kwekutanga uku, it was 5,000 something for the ZANPF, but 1 kuyawedzerwa kwakakatosiyana ne the color of the ballpoint to make it 1,000 something or 15,000, I don't still remember. Saka ameno kuti tinosvika kupi, because it's not that we are happy kunge tiri kuno. And also why do they not introduce the foreign foreign voting. Vanhu vekudiaspora vava vote sei vasingade, because they know always vote. Isusu, most of us diasporans, we are here not by our choice. Most of them, these foreign lands, we just love them by our choice. Packing my bag, saying, no, now I'm going for holiday, kwakati. That's what we want. Not kuti tinge tiri kuno kuzoji. So they know the population that is in diaspora, nena uye kunge tiri maZimbabweans, yakatowanda, and it will end kutoti opposition yankara inotowina. So they don't want that.
Dai murimi mune masimba ekugadzirisa zvinhu, murimi mapiwa chimuti, zvii zvamaizochandura mumafambiro esarudzo iwaya.
Nini ndaitongotiwo opposition ngaimbopinda. Ngaimbopinda chimboitestawo chimboinzwawo. Kana yatadza, ndosaka the voice is there. After 5 years, we go back, tinongoichinja futi. We don't exercise democracy. Because kana tichingoda kurambira iri pachinzvimbo, zvinoreva kuti ikingdom. It's not a democratic country.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muIstanbul kunyika yeTurkey vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kushushikana nemafambisirwo akaitwa sarudzo, vachiti pakarohwa nekushungurudzwa kwevanhu, asi mapurisa nematare asina chaanoita kuchengetedza vanhu. Vanotiwo zuva rekuvhota rakaratidza kuti zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka. Umwe mutereri weStudio 7 anoti haaoni zvinobetsera kuti zvikwata zvekunze kwenyika zviuye muZimbabwe kuzoona sarudzo dzichiitwa, uye zuva nezuva vachiona zvinhu zvisingafaniri kuitwa pasarudzo, vopedzisira vodzokera kunyika dzavo kunonyora mabhuku nemagwaro, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvisingaoni zvazvinobetsera kusvika dzimwe sarudzo dzadzoka zvakare. Nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti nyaya iyi inogona kugadziriswa nezvizvarwa zveZimbabwe pachavo.
Muma ballot papers pakatozouya paita senge kunge maface kana kuti mazita emapato anga akasiyana. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvisingafanirwe chioneka musarudzo yakakosha seii inofanirwe ichitarisa pachirungu kuti yanga iri mukana wokuti hurumende yanga ichazouya after my elections iyi kuti ive iri legitimate government inenge yakauyawo nemaelections anenge akatarwa zvakanaka.
Kana takatarisa uwandu hwezvikwata zvinobva kunze kwenyika kuzoongorora sarudzo dzichiitika, takazviona sarudzo dzakaitika makore mazhinji apfuura, vakanyora mareports, vana mushante vakauya vakanyora mareports. Vanoongorora zvesarudzo vane basa here vamasiye? Basa ravo ndireiko?
Ya, vanoongorora zvesarudzo vane basa, nokuti vanhu vanenge vachiongororawo nemaziso anenge achinzi pachirungu atingati independent, especially vamataura vanenge vachibva kusadiki, vanenge vachibva kuna maorganizations kana kuti masangano oari like international kana ari kunze kwenyika, vanhu vanenge vachiuyawo nemaziso asiri bias, nokuti vanhu vakadaro zvavanenge vachitaurawo nezvavanenge vachionawo zvinhu zvinoti kana vakataura zvinenge zvine chiremo, nekuti zvine chinzi hakuna kwazvakarerekera. Asi panguva yatapfuura iyi zvazviita senge hurumende yedu yeZimbabwe kunyange hayo yakataura kuti yanga ichinvaita maobservers kuti auye, takazoona kuti vanga vakuita senge vanga vachitaura zvisina kunaka pane maobservers angarimo. Saka kubuda kunozoita mareport amamuchitaura zvinhu zvinova zvine tariswawo nechiremo, nokuti vanhu vanenge vachinyorawo vachitaswawo zvavari kuonawo panguva yacho iyoyo, ende vachingozongopawo yatingati marecommendations kune hurumende yeZimbabwe.
Zvino tiri panyaya iyoyo, marecommendations aya anenge apiwa aburiswa zvino zvaasingateverwi, hazviodzewo mwoyo here kuvanhu vanenge vachiitirwa zvakaita seizvi? Nokuti tiri kuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji
chiriku nyunyuta zvekare pamusoro pemabatirwo anoitwa sarudzo. Chii chingaitwa nevanhu kuti zvinhu zvakadai zvimire?
Ya vanhu vanokwanisa kuora mwoyo hawo pa kuti hurumende yatinayo isusu yatatinayo pa 5 years dzatapfuura iyi hurumende isingatereri kunyange kune vanhu vayo zvayo. Ndi tinozva kuti panguva yapfuura ya pamaelections a 2018 papane marecommendations anga akaiswa neAfrican Union yokuti paito pa next sarudzo paito atingati maissues yokuti maelections abato ne atingati transparency pachirungu kuti ZEC iwewo ichiitawo maelections pajekerere isina zvainenge ichivanza, but tikuona kuti pa zvataona apa mapato akawanda akapinda mumaelections aya asina kuona voters roll. Mapato akawanda akapinda asina mbotoona nangwewo maballot papers avo kutanga kamira sei. Saka zvinhu zvakadai so zvinoda zvichiodza mwoyo kune vanhu, but iko zvino chingangoitwe nevanhu ndiyo kuti vanhu vafa kungomira nevakasarudza, and kana zvinhu zvakadai so zvakaramba zvichiitika vafa kutasawo kuti pate maavenues avanokwanisa kushandisa kunyanyanyanya matare edzimosva nhangwa hazvo zvisita senge maybe zvisina kwazvinosvitsa, but
nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vari gweta vakennedy masiye vari parunhare kutexas nestudio 7. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakazvipira kuJerry reFulton County muAtlanta mudunhu reGeorgia. Vakatorwa mifananidzo yavo pamwe nemifananidzo yemimwe yavo ndokuregedzwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru mazana maviri. VaTrump vave nemhosva makumi mapfumbamwe neimwe dzavari kupomerwa. Muchuchusi mukuru weFulton County amai Fony Wells vanoti vanoda kuti imwe nyaya iri kupomerwa vaTrump yekuedza kupidigura sarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia itange kutongwa muna gumi guru kana kuti Oktobha gore rino. VaTrump vanoramba mhosva dzose dzavari kupomerwa. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzinoitwa zvakanaka dzinobetsera mukukurudzira zveupfumi nokuti chinenge chiri chiratidzo chekuti munyika makagadzikana. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuteerera zvichemo zvevanhu ichiedza kuzvigadzirisa zvakanaka kuti nyaya dzezveupfumi idzo dzisina kunyanya kumira zvakanaka dzisakanganiswa kupfuura pazviri.
Sarudzo dzekuZimbabwe dzinenge dziri kubudisa zvakawanda zvimwe zvatanga tichiona nokufungira nezvimwe zvitsva. Tikatarisa isu kuti pane vamwe vari kuhwina vatachifungira kuti vachahwina vangava vokuZNPF kana vokuCCC mungava vomaguta kana kumisha kumaruzevha uko. Kwozoitavo chimwe chinhu chandanyatsokuonesesa ndechokuti vanhu vanenge vari kuratidza kuti vari kuda shanduko chaiyo chaiyo nokuvhotera vamwe vanhu vatsva, tichiona kuti zvimwe zvanga zviri zvibwe zvitedza munyaya dzekumiririra vanhu sana Comrade Muliswa vanenge varuza vakazvibvumavo. Zvinogona mukubvuma kwavo tindovona kukura kwepolitics dzomuZimbabwe patingati maturity kuya uku tina vanhuvo vanokwanisa kubvuma kuruza chero zvavo vasati vabona maresults ose, asi meseji yandehwa kwavari ndoyokutenda vanhu vavakambomiririra, yokutenda vanhu vakavavhotera pamwe chete nokutenda avo vakavhotera wakavakunda.
Professor Masocha, marumbidza vamuliswa mukutambira kukundwa kwavo, asi pane zvimwe zvamuri kuona here?
Zvimwe zvatiri kuona kuti vamwe vakava kampena vachindoisa zvibhorani vachiita migwagwa vaakuvhundusira vanhu vaakunokiya zvibhorani zvacho vagumbuka haiwa handi womaitirwa anoitwa nyaya dzesarudzo munyika. Kana waruza ngaruze, kana pane zvigumbu zvinenge zviripo ndo zvigumbu zviya zvinoendwa nazvo kumatare edzimosha. Saka ndo zvandofunga maonero angu kuti zvido zvazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kubuda pachena zvakananikwa kuti uyu vanomuda uyu havamudi.
Zvesarudzo zvinobetsera sei munyaya dzezvopfumi, Professor Masocha?
Izvi zvesarudzo munyika ipi ipi zvacho zvichabuda musarudzo izvi, kuzvibata kwavanhu kana kusazvibata kwavanhu kunopindiridza muupfumi hwenyika. Nokuti varidzi vemari vanorima mari vatingati mainvestor aya vanga vavo muZimbabwe kana vokune dzimwe nyika vakatarisa sarudzo idzi kuti kupera kwadzo ndiani uchange achipinda. Unenge achipinda mitemo yake kana ari president kana vari vanomiririra matunhu, mitemo yavo yenyaya dzokufambiswa kwamabhizinesi inenge yakaita sei. Vanoita nezvemari, vanoita zvemabhizinesi, vanomuono wavanoita sarudzo dzisadzasvika kuona kuti ninge akawina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei, ninge akawina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei. Saka sarudzo idzi zvine zvakanyanya zvekare gadzikano inoitika sarudzo dzapera, zvinobva zvapa mainvestors vanhu vanorima mari vanoita mabhizimisi aya anozoita mabasa, zvinobva zvavapa manyukunyuku okurima mari munyika. Saka ndo maonero andoita panyaya dzezvoupfumi izvi zvokuzoti tapinda mumastreet taita mademonstration tarwisana taakutoputsa upfumi hwedu hwenyika, taakutoputsa nyika yedu. Nyika haingabudiriri nokurwisana nokuti ningi warusa kana kuti ningi wahwina.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, vaongorori vesarudzo vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vanoshora kufishidzirwa kwaiitwa madzimai nemusi wechitatu panzvimbo dzekuvhotera, vachiti vakaona madzimai achifishidzirwa nemapato ezvematongero enyika zvikuru veZANU-PF. MuHerald, bepanhau iri rinoti bato reZANU-PF rinoti riri kuona kuti richakunda nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nezvishanu kubva muzana, kana kuti pakati pe60 ne65%. Izvi zvakataurwa nemubato wehomwe yeZANU-PF vaPatrick Chinamasa neZuro. Bato rinopikisa reTPC riri kuramba mashoko avaChinamasa awa. ZimLive.com rinoti vatsigiri veTPC makumi mana vakasungwa svondo rakapera vakasunungurwa mushure mekupera kwekuvhota. Vasungwa ava vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zana remadhora ekuAmerica pamunhu. NewZimbabwe.com rinoti mapurisa ari kutadza kutsanangura chaakasungira vashandi vaiita ongororo yesarudzo vanoita makumi mana neumwe vaishandira Zimbabwe Election Support Network neElection Resource Center vaakasunga musi wesarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masirase pastudio 7. Ini chikumbiro changu ndechekuti Zeki ngaibudisirwa kuda musarudzo, kwete kuti Zeki ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndiNathan Mary ari pano pabhuwera chaimine ndiri pamucha chekupabhuwera ndakavhota ndakatovhota. Saka toda kuti Zeki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisave nekufane zhara, nekuti vanhu ava havana tsitsinezo, vada kutotipedza tiese. Ndatenda zvavo.
Pano arume taneta kana iyo mudzimu masvikiro yacho eZimbabwe inofara here zvichiitika zvakadai. Wezeke wanganonokeseko kunza mapepa, wanganonokesei kunza mapepa nguva yese yakareba kudai. Taneta vanhu vamwari, kana iye Mwari wacho ngaapindirewo muZimbabwe.
Endaiwo vestudio 7 nemukana unounowa motipoti tirekodhe tichitaurawo zvichemo zvedu. Aiwa ine hangu maelection yana kufara nawo, ende aya azozikana nenyika yese kana neAfrica yese kuti Zimbabwe mukudzvinyirwa vanhu muZimbabwe vasi kuteedzera kodzero dzevanhu. Vari kufuti vamwe kuSouth Africa watakambunzwa kuti vakapinda kuda kungurura nezvisarudzo vakavadzosera. Vakavadzosera chii pamwe dai zvichiita nani? Zeki iri kuita maone takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya maballot papers. Ike zvinova kutiudza kuti ari kushota, ari kushota 5 years yaita rei? Zeki naED vane rimwe, kana kuri kurobwa vanoda kurobwa vese. Ndarwadziwe.
Makadiko pastudio 7. Aiwa inini ndiriht, ndonzi Effort Machakaire. Aiwa shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura. Kunyange zvazvo ZANU PF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore ese apfuura kumashure, zvikupota ichiriga sarudzo. Aiwa this time vanozama havo, asi ndioni vachibudirira, nekuti tichitarisawo madande mutande maindaneti meso nokuratidza kuti matricks avo mazhinji havari kuda kuzama kuita ari kubatwa. Tanga tichionawo dzimwe nzvimbo dzichiita sekuti vakatumira mabhazi achinzi vanovhota, asi achinge achiendeswa kunzvimbo dzisini dzaasingafaniri kunge vachivhotera vanhu ivavo. Asi takazonoona zvakare zvinhu zvavo zvichiramba zvichingobatwa, zvichiratidza kuti kana ivo Mwari chaivo havachadi. Ngaapinde hake mukomana.
Chigumwe mudenga ngazvirambe zvakadaro. Mwari pindirai, Mwari pindirai henyu. Nazvirambe zvakadero, takazvireva izvi kuti mangwana nyika inomuka yakachinja. Iyi vana jobhisikala vamunotambudza ava vakava vavarivo nebato rotonga, takazvireva izvi. Regai kutambudza vanhu, zvinhu zvinochinja chero nguva. Mwari hasi womunhu umwe, Mwari ndowedu tose, unotarira vanhu vose. Waona kuchema kweZimbabwe, Mwari maita basa. Rambai makatungamira Mwari, mhondi idzi dzisafunga umwe mweya. Mwari pindirai, Mwari pindirai henyu. Pindirai Mwari vari kumusoro kudenga. Pindirai zvokwadi, pindirai Mwari, pindirai.
Simukai vanhu veZimbabwe, simukai. Tibatirane garwi iri tikande uko. Garwi rinotoda tibatirane. Tobuda mugota vana vake vachibhururuka nemota dzinenge ndege pasi panapa. Nomwe tichinanzva gokora. Ndiani akambosvikira gokora rake? Isu taakutorisvikira. Koiko kuonda kuputana tangova mabhonzo. Kemani sevhiya ngauye akwikwidzewo, imi magweta imi mirai chaizvo masevhiya uyo. Imi Matare, kana makatengwa zivai kuti mari yamakapiwa inopera. Inyatsai kutarisisa nyaya iyi. Ngaapinde sevhiya asi akwikwidze. Iye akaenda kumhanya nekumozambiki kumwe odaidzewa nekuti ndimi varidzi venyika. Nyika haina muridzi. Tisuve nevai tifanira kudya zviri mairi. Umbavha hwavo hwanyanya, vapedza nyika yakokotwa nemachina mune nashuru gumu. Ngaauye sevhiya uchitambura mamwe mavhoti uchidai nawowo kusevhiya triple c chitora mamwe chidai uko. Tora kuona kuti unosara nevashanu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +12 4650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nemamiriro akaita zvunhu muNiger.
Mwedzi wapera mwedzi wa26 chikunguru, chikwata chemauto chinozviti National Council for the Safeguard of the Homeland chakatora nemasimba utongi hwenyika yeNiger chikasunga mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum.
vaba Zoom nemuri yavo vakavharirwa mumuzinda wavo muGudare neami zvisiri pamutemo kubva muna 1960 payakawana kuzvitonga kuzere kubva kuFrance Niger iyo ine utongi hwejekerere munharaunda yeSahel ine nhoroondo yekukudubura hurumende nevatungamiri vayo. Pakakunda vaMahomed Bazoum musarudzo dzehutungamiri pakatambidzwanwa hutungamiri zvakanaka pasina chinoratidza kuti pane zvinganetsa. Kukuduburwa kwava Bazoum kwakakonzera kuti sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS rizivise mauto akabvuta masimba muNiger kuti anofanirwa kutevedzera mitemo yenyika uye kudzorera nyika mumaoko ava Bazoum musi wa6 Nyamavhuvhu gore rino usati wapfuura. Pakasvika zuva iri rikapfuura, ECOWAS yakagadzirira mauto ayo kuti agopinda muNiger kunogadzirisa zvunhu munyika iyi. Mutevedzeri wemutauriri webazi reAmerica rezvokudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department vaVadent Patel vanoti ECOWAS iri kuratidza utungamiri hwakadzama munyaya iyi uye America inorumbidza zviri kuitwa nesangano iri pamwe neutungamiri hwaro. VaPatel vanoti ECOWAS inongoshandisa mauto ayo kana pasisina dzimwe nzira dzokugadzirisa zvunhu vachiti vari kuramba vachiedza kuti pawanikwe kuwirirana. Pavakanzwa zvekuti ECOWAS yagadzirira kupinza mauto ayo muNiger, mauto akabvuta masimba muNiger akazivisa kuti achasunga nekutonga vaBazoum vachivapomera mhosva yekutengesa nyika uye kuvhiringa kuchengetedzwa kweNiger. VaPatel vanoti izvi zvinovakashamadza zvikuru uye hazvifanirwi kuita sezvo zvisingabetseri mukugadziriswa kwenyaya iyi. VaPatel vanoti tose tinoda kuti nyaya iyi igadziriswe zvakanaka uye utongo hwejekerere huchidzorwa munyika, vachiti vanotarisira kuona vaBazoum nemhuri yavo vachisunungurwa vaine utano hwavo hwakanaka uye tichiona kusimudzirwa kwebumbiro remutemo weNiger. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika yeNiger.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anorwisa uhori muGuatemala vakashamisa vezvematongero enyika munyika iyi mushure mekukunda musarudzo kuti vave mutungamiri wenyika yeGuatemala. Nezuro China bazi rinoona nezvekufamba kwendege munyika yeRussia rakazivisa kuti mukuru wemauto anorwira mari yeWagner Group vaYevgeny Prigozhin vakafa mushure mekudonha kwendege yavo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakaregedzwa mushure mekubvisa mari yechibatiso. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murumo kumaChris Gande nenhau dzeIsindebele.